Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi chipiri gunyana 25-2018. Mutunga miri wenyika va Emmerson Mnangagwa vanoende ramberi nekuita misangano kumicheto kwe musangano mukuru we United Nations General Assembly ku New York uyo vari kupinda kekutanga semutunga miri wenyika. Mutungamiri we America va Donald Trump vanotaura kumusangano we United Nations General Assembly vachibata-bata nyaya ye Iran. Iyo vanoti ndiyo nyika huru mukukurudzira vanoita zvisiri pamwero. Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzozeya urongwa hwava Mnangagwa wekukwezva makambani ekunze panguva iyo Zimbabwe iri kutarisana nekutsvaga mari yekurwisa chirwere chekorera. Vaimbova gurukota rezvekutongwa kwematunhu muhurumende yava Robert Mugabe vaSevia Kasuku were vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva dzekushandisa hofisi yavo zvisiri pamwero apo vaive gurukota. Vamwe vabereki vopengera mumwe mukuru wepachikoro chemuHarare mushure mekunge abuda pachena kuti ingochani. Muchirongwa cheta connection na 8 p.m. tiri kutarisa nyonga-nyonga yakaitika pachikoro chine mukurumbira. Pachikoro chine mukuru akaburisa pachena kodzero yake yekuva ngochani izvo zvisina kutambirwa zvakanaka nevamwe vabereki vane vana vanodzidza pachikoro ichi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.